Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 26/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiri weUganda vayoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvemari vamuturi Nguve vakataura kuti Zimbabwe ichava nemari yayo mukati memwedzi gumi nemiviri. Vamwe vanotora mashoko ava Nguve sekutaura kwemazuva ese kwehurumende. Asi vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoda kuyambira vemuZimbabwe vane mari yekunze kuti vangwarire kurasikirwa nemari yavo kana izvi zvaitika. Muzvinafundo Masocha vanoti sangano reInternational Monetary Fund riri kushanda neZimbabwe panyaya iyi, naizvozvo chinhu chinogona kuitika nekuti IMF inoda kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko mairi. Muzvinafundo Masocha vanoti pauremu hwemari yeZimbabwe ichainzaniswa nedhora ndipo pachachema vazhinji mutengo wedhora reAmerica radzika. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndozviona sezvinhu zvinenge zvakatinakire nyika kuzama kugadzirisa matambudziko ariko iko zvine izvi kuti vaunze mari yeZimbabwe inenge ichizova iyo mari yoga inenge ichibvumidzwa kutenga nayo muZimbabwe sezvinoita kune dzimwe nyika. Saka vagari vemuZimbabwe toda kuti vanatsokunzwisisa izvozvo, vanatsokuzviongorora kuti zvinenge zvichireva chii kwavari ike zvino zvavane mari dzakasiyana-siyana kunyanya-nyanya US dora inenge ichichengetwa navamwe vanhu kumba sekuita kusevha kwavo nokuita sei, vachazozvifambisa sei kana kwava nemari imwe chete inopromiswa naminista iyo kuti ndiyo inenge yava Zimbabwe dora muZimbabwe. Saka ngavapaongorore ipapo.
Chii chamuri kuyambira vatereri kuti vaone apa?
Vatereri vapaone kuti mari yavo painozenge yakundochinjwa kuti ichiita zimudhora iroro, nokuti kuuya kwezimudhora iroro kuchauya neexchange rate inenge yakafikisiwa ipapo. Munhu oga oga zvake unenge achifanira kutondochinja US dora iroro kuti rive mari chai inozokwanisa kutenga muzvitoro mose nezvimwe zvose izvi, kuti zvicharevei kumugaro wemuZimbabwe, zvicharevewa zvinei, zvakanakira mugaro wemuZimbabwe here una maUS dora izvozvi kana kuti zvichamushatira ipapa ngapaongororwe ipapa.
Munoona sekuti pane chingakanganisika kana Zimbabwe ikaita mari yayo pachayo?
Pari zvino zvinokanganisika handinyanyi kuzviona, nokuti vanenge vari kuda kuti nyika ikwanise kuattracta mainvestor vaya vaya anonzi pachirungu maforeign direct investments, ndiwo ari kuzvipusha izvozvo. Saka kuti vavhure gwara iroro ramainvestors auye munyika, kutoti nyika yoga yoga inobudirira dzatinoona dzinobudirira pano pasi dzine mari yadzo. Saka zvino zvinenge zvakandoti nakiri nyika, asi hazvizonakiri munhu wose. Ndo zvichazoitika izvozvo kuti vaya vaya vanenge iki zvino vatinoona vakuti vakagara US dora vana mathousands namathousands vari kutenga maUS dora pamabhengi paanenge achipiwa vanhu vanenge vatumirwa paya paya, ngavangwarire ipapa panozouya mari itsvai.
Chii chamunoona chichiitika apa?
Zvinogona kusavanakira nokuti hurumende inokwanisa kuti yava 1:2 oro 2.5 oro 3 iwango wakatenga ma US dollars hako ne mari yoyo saka kuti utotenga unofanira kunochinja ne rate iripo iyoyo ndio kuda kuuraya kwandiri kuona hurumende iri kuda kuuraya black market
vanhu vane mari dzavo dzekuamerica idzi vangaita sei kana Zimbabwe yava kuisa mari yayo
zvingava nakira ndizvo kukwanisa kuconverta mari iyoyo kuisa into value yakaita sokuta kutenga stand yako inonzi stand haidepreciate kana kuruza value kana uri kumusha zvako ukatenga zvimombe zvako zvimbudzi zvako nokuti mari chaiyo chaiyo kana wakaibata wakaigara inenge ichitongoruza value zvane zvaroga roga kana ukakwanisa kuita chimwe chinhu chinoita kwatinoti kurima mari kuya kuinvesta neimwe nzira yokuti chero kukazoya mari chero mari iyoyo wakabata mumavoko ikazonzi haisina basa kana uchinge wogara waichinja iwe waiisa mune chimwe chinhu chinokuunzira mari kana kutenga chimota chako chetax zvinoita nani
saka hapana pokutizira kaapa kana zvakadari
pari zvino pokutizira hapana kusvika kufunga mazano okurima mari inenge iina vanhu vanhu ngavasatsatsika yekugara nemari yakawanda vachinzwa minista achiti zimudhora riri kuuya pakati pakati zimudhora riri kuuya pakati pakati nokuti vanhu vanozoti taasingazvizivi kuti ndio zviri kuitika izvi takagara mari dzacho dzisina value yakanyanya kuwanda nokuti parinouya dhora rezimbabwe iri vachariunza rakati simbei rogozoregedzeka zvaro nokufamba kunoita nguva asi vanhu vazhinji vanenge vatotsva
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio vari parunhare neStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni nezviro vakasvika muZimbabwe uko vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nhasi. Vazhinji havana kufara nekusarudzwa kwakaitwa vaMuseveni. Mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vakashora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti Zimbabwe International Trade Fair chitiko chikuru chose naizvozvo munhu anoshedzwa kuzoivhura anofanira kuve munhu ane chimiro uye ane zvatingadzidza kwaari. VaManduna vati kana vana muzvina bhizinisi vakatarisa vaMuseveni nenyika yavo chii chavanoona chavangadzidza kubva kwavari. Tabata vaManduna kuti tinzwe maonero avo.
Kukokwa kwaita vaMuseveni kundipi kufara kana kuti confidence nedirection yatiri kuinda kunoratidza kuti shamwari dzedu hadzina kunyanya kuwanda. VaMuseveni havasi munhu vane track record kana kuti economy kumusha kwavo inoyevidza yekuti tingatarisire kuUganda kuyatiti ndo example yekutevedzera. Munhu watoriwo neekonomi yake pasi zvazvinge zviri nandi vadedzawo vamwe kana vana Ramaphosa vaya kuti vauye vazovhura iyo ZITF.
Kudedzwa kuzovhura Zimbabwe International Trade Fair kune zvakunoreva here?
Choice yemunhu watetiita kuti auye simano rangu inofanira kunge ari munhu anorepresenta nyika ine stature achasumudzirawo profile yetrade fair yedu ichiratidza kuti Zimbabwe is really open for business. Ndosaka ndataura munhu ane respect muinternational community sava Ramaphosa. VaMuseveni vaya havasi munhu ane stature internationally ane mbiri yekuzikanwa panyaya dzebusiness kusumutira kweekonomi watingati anopa ZITF yedu profile internationally zvatiri kutsvaga. Tiri kutsvaga kukoka mainvestor. Saka mei muchidawo munhu anopawo profile yeevent yakakosha seZITF mbiri yakanaka, kwete kuti paite controversy ikuzvino pauya museveni manewspaper ekunedzimwe nyika anenge angotaura kuti makwauya dictator iye akasunga Bobby Wine zvikazvidi zvakudetracta from event yedu yezetaitf saka choice yemunhu anouya yakakosha zvikuru kuzovhura zetaitf iya
vakelvin mandyuna vari parunhare nestudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pekugadzirira kwakaita nyika kana kuti mutengo Kenneth rikapinda muZimbabwe. Mukronico mune nyaya pamusoro pemisangano yegukura hunji iyo inonzi ichatangidzwa svondo rinouya. Mudaily News mune nyaya inotaura pamusoro pekuomerwa kwaitwa vamunangagwa pamusoro pemihoro yavashandi vehurumende. Mudaily News mekare mune nyaya yekufa kuri kuita ngombe pamusaka pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. MuNewsday mune nyaya yekutafara kweBotswana pamusoro pekuita zvemabhizimisi muZimbabwe. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipando ndiri paCape Town apa, paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru neve machechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika vanhu vachifa vachikambura havasi kuprofita izvozvo asi kungoprofita zvina basa zvakafanana nezvakataura bhishopu nemeya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa namwari ukoko ndokunoitwa kupenga ukoko ikoko chako chako hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo tinoda mabhishopu anoita zvekuti vanhu vezimbabwe vabatane nzara iri muzimbabwe ipere kwete zvavo zvokutaura kuti bvinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muzimbabwe rakaurayisa vanhu zvatoziva mana gukura hwindi izvo asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa namwari ivo vakabvisa vamugabe nekupu zvinozi kamwa vakateura ropa tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba asi onze waiswa namwari hatichazivi kuti chechi inorevei chachezo tatenda zvangu inini maita basa vadini vashamarara
Makadii vatekenyi veStudio 7. Ini sarangu ndoitwa Tafadzwa Mandima ndiri paRustenburg apo South Africa. Ndinotenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo gavhumendi kuti iri kudzinga vanhu vari mumapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirera zvehuku pasina zvavarumboi. Saka dhevheropumendi yavanonge vachikwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nazvo vanhungavabve hapana asina kwaakabva vanhungavadzokere kwaakabva ibvu iro ripiwa nogoni vose vazhinji vanongogara pane chavari kuita chaichaicho hapana taka tasapurazi chinhu chokutoti chinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kutoshandira imomo manje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake hazvina zvasinotipa ndovana kutouraya nyika ivavo
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose pamwe chete navateereri zita rangu rinoitwa Pinias Mangena ruri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha ndinobva zvangu kumberengwa kwamataga nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete mukatarira 2008 vakadyiwa navamogeni svangirai vakaramba tarisai zvakazoitika kumberi vanhu vakatambudzika sei iye zvino vadyiwazve nemukomana wechidiko varamba tarisai zve zvavakuitika vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya Vacha ndiwa futi. Vagora mbira futi pachigara. Tichingora mba tichivona na amo ya tirikuona. Inda wana makore 43. Parisi. Asi andina chandati. Ndavunga nitase zaitwa wanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatuba penji. Tarisai kuti 43 years kuini wana wangu vachabatana nei. Haa izi zuda mwaridae vapindira. Nukuti chavano nguda kungo tungamiri ya sabamu nanga kwandoo unazo kungoti kungo dawa hao kuwa mtungamiri zezuari munu akashanda za kanyanya mawondo ya chimure inga wano unazo kuti kuwanga tenu kutendwa kwa wako tungamiri ya Zimbabwe bati aa izi shuda kutidae wa chimbo isanyika kwa tingase kwa woshua ere tuli mnyika sabamu kwa kwa makwere kwere asisu nyika edi inezoza kati kwa nina tatenda
Mwagadi zenyu watigiri wa shamarari wa Studio 7. Ndiri kuno hangu ku Zimbabwe. Kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu ku Zimbabwe. Especially susu echidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina. Toita sei. Zvatiomera vedu vekunyika iyi. Ameno Mwari takungozvisawo kuna Mwari. Nayo vachamisa tongotiwo dai vanguvapa uchimuti. Ambo tiitirawo light munyika kutaura chokwadi chapererwa chokwadi isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaiko toitei munyika yeZimbabwe zvakaoma vedu vangu zvakaoma tingodi kunyepa takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe upenyu hwedu hwakatooma chaizvo
kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe zvakafanana namunangagwa munangagwa namugabe vakafanana nevanhu vaivanja mvura muamburela imwe kana amburela ikatogwa nemhepo vose vanotara pamhene zvakafanana nevarume ava uye munangagwa une dambudziko haagwiri kodzero dzavanhu unogwira kodzero dzake haagoni kutungamirira vanhu unotonga vanhu saka kana pakadero kaipapo hapana purezidendi pane munhu unotungamirira nyika wakapamba mupresidenti sematorera vakaita mugabe vakamupokonyora kupokonyorera chigaro chacho kupokonyora hino chigaro chavakareza kuti chigara chikavhunika vagara pasi mai saka vavanava vadi kutonga ava vanava dai vatipedzera nokuti chatara kurendeza nyika yedu iyeyi Zimbabwe yatorendezewa muchawa munangagwa rimwe vaivumaiti ndakarendeza ngochavanhu moti kuti
avo vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo tinokambira zvikare mameseji anobva kuvanhu vakawanda vana Emmanuel Nyakonda baba Winnie Rauchi Desmond Lera Ryan Swizer baba Rauchi nevamwe vakawanda vari kutumira mameseji pari zvino ndinoimba kuti muri kutinzwa kwamuri ikoko aya mashoko anga asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo rinonzi Cyclone Kenneth rarova zvine simba chiwi chemayoti chiri muIndian Ocean. Iko zvino Cyclone Kenneth inonzi yakananga kuMozambique uko inotarisirwa kusvika neChina kana kuti chishanu mangwanani. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti zvinoratidza sekuti Cyclone Kenneth ichava nesimba shoma pane Cyclone Idai. Mazana nemazana ezviuru zvevanhu nezuro China vakaforera kutonga kwevanhu vasiri mauto. Kufora uku kwakaitika mushure memauto emuKhartoum Sudan nemapato anopikisa abvumirana kuumba komiti yokupedza kusaurirana kuripo. Vanhu muSudan vari kuda kuti mauto asave nechekuita pakutongwa kwenyika. Gakava pakati peAmerica neChina riri kuramba richienderera mberi pamusoro pemavhiza anopiwa vana muzvina fundo venyika mbiri idzi izvo zvave kukonzera kutya mukati mezvefundo kuti kuomesa kuwanikwa kwemavhiza pakati penyika mbiri idzi kuchakanganisa zvakadini nyaya dzezvedzidzo. Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa tandonoka Hwande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoseph Biden nezuro vakabudisa mashoko ekuti vari kukwidza kuve mutungamiriri wenyika. VaBiden avo vaimbova seneta mudunhu reDelaware uye vakaita mutevedzeri wavaBarack Obama kwemakore masere vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe. Pari zvino vari kukwidza vave makumi maviri nevatatu. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon vatatu vakaparura vanoti pane vose vari kukwidza hapana ane ruzivo serwavaBiden munyaya dzezvekudzidzana nedzimwe nyika zvemutemo uye nezviri kuitika mukati menyika. Tabata vakapurura kuti tunze maonero avo.
Chandiri kuona ndechekuti zvinoratidza guta ruzhinji ruripo yamingati demokrasi pakuti tinenge tiine macandidates vanokwikwidza vakawanda. Saka zvinhu zvinonakidza semuenzaniso kupinda kwavaita vaJoe Biden vaimbove vice president president Obama vapindawo zvinhu zvinonakidza kuona vanhu vakawanda vachipinda vachidawo kukwikwidza kuti vakwanise kutonga. Asi pakutonga kwavari kuita hapana kukwikwidza kwavari kuita hapana anotyidzira mumwe, hapana anorova mumwe, angoda kufunga kuti anokwanisa kukwikwidza ari kungopindawo opuwawo mukana wake ahwina ahwina adyiwa dyiwa. Hapana zvekutyisidzirana kana kurovana.
Mataura pamusoro pavaJoseph Biden, munofungei pamusoro pavo?
Vazhinji vanotaurawo kuti ruzivo rwavanarwo vaBiden neunyanzvi hwavainawo nekuse munhu agara mumutambo iwoyo wekutonga nyika zvinhu zvingangobatsira nyika ino kuti iende zvayo mberi zvakanaka nekuti vanenge vashandisa ruzivo rwavakamboita pavaimbotonga. Saka zvinovawo zvinhu zvakanaka. Dzimwe nguva mwanota vamwe vanhu vakura nga vachibva mumadzimba ekutonga asi kana ari munhu anga achiita zvinhu zvakanaka odzokera zvekuda kunotonga vakawanda vanozvitambira vachifara.
Kana makatarisa vaBiden, chii chavari kuuya nacho munharaunda iyi?
Kupinda kwavari kuita vaBiden, munhu ari kutopinda achitoziva kwaari kuenda, nzira dzacho ari kutodziziva nekwaakananga anokuziva zvokuti haasi munhu mutsva mumutambo uyu kana mucongress. Munhu uyo agara atorimo anotoziva zvinonakira vanhu kana zvinoitira vanhu uye zvekutoita sei kuti zvinhu zvigadziriswe. Munhu ane unyanzvi zvichienderana nekuti zera rake nenguva yaakagara achiita zvinhu izvozvo zvinovapa mukana wekuti vakwanise kunyatsoona kuti chii chiri kunetsa izvino uye zvekuti vangazvigadzirise sei nemaonero wavanenge vachizviita semunhu anga ari kunze kwenhandare. Vakwanisa kuchinozviona manje kuti vangaitewo sei kuti vabatsire nyika ifambire mberi.
Tinoona kuti vaBiden vana makore makumi manomwe nemasere, munoona sekuti izvi pane zvazvinokanganisa here?
Izvi hazvina chazvinokanganisa kana munhu uchitonga neunyanzvi uyezve uchitonga nezvinoda vanhu. Zera ndirinotounza unyanzvi kune mumwe mukana ati totoona kudzimwe nyika zera rinogona kukanganisa, asi munyika ino semaonero atinozviita wese zera harina nobasa rese. Inyaya yekutoti munhu anotouya neunyanzvi hwekutotonga zvokuti nyika inoenda mberi zvayo vanhu vachifara. Uyezve chinonyanyokosheswa semunyika muno kuti vanhu vawane zvavanoda kuti vachiguta nekugara pakanaka vachiwana mabasa. Zvinova ndizvo zvinokurudzirwa kana munhu apinda achida kutonga achishandisa unyanzvi hwaanahwo.
Vatapi vakapurura vari parunare neStudio 7.
Matineza, 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 Matine
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzimwe nyanzvi mune zvamari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika disenda baku vi.